This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 1, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, tichitiwo tine urombo nekusashanda zvakanaka kwaiita mishina yedu nezuro. Anokuchingamidzai nemufaro anhasi, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mapurisa anorambidza nhengo dzinodarika zviuru zvishanu dzesangano revanotengesa zvinhu kutsvaira nzvimbo dzine marara muHarare.
Not only isolation unit yet Udara Taga Gatira, who hospital radiate and never infectious diseases. So no garatory alert Banyai to be, but a character is left by high alert.
Zimbabwe Yotora Matano, Eguzirira, Kujirereche Ebola.
Vatungamiri vemuAfrica vonanga kuno kuAmerica kumusangano weUS Africa Leaders Summit unotanga nemuvhuro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa emuHarare ashandisa chisimba nhasi mukurambidza sangano revanoita zvekutengesa reNational Vendors Union of Zimbabwe kana kuti NAVUS kutsvaira mumigwagwa. Sangano iri rinoti mapurisa anodzivirira mhirizhonga nhasi aparadza gungano renhengo idzi rekuti dzitsvaire mumigwagwa yeguta guru renyika. Nhengo yebhodhi resangano iri vaStanley Zvorwadza vanoti nhengo dzavo nhatu dzakuvadzwa muchiitiko ichi mushure mekurohwa nemapurisa. Vazvorwadza vanoti nhengo dzavo dzinopfuura zviuru zvishanu dzanga dzaungana panosangana Samora Machel Avenue naChinoy Street mugadziriro yekuti dzitsvaire migwagwa yeHarare senzira yekuratidzawo hurumende nekanzuro yeHarare kuti vakazvipirawo mukuchengetedza nzvimbo dzavanoshandira kuti dzigare dzakachena. Vazvorwadza vanoti nemusi wechipiri sangano ravo rakanyorera mapurisa tsamba richivazivisa kuti nhengo dzavo dzichaungana nhasi asi mapurisa haana kupindura. Asi vanoti vazoshamisika voona mapurisa ane zvombo ovarwisa. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe zvikonzero zvaita kuti varambidze vanhu ava kutsvaira mumigwagwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navazvorwadza.
Hongu tanga tine urongwa sesangano remavhenda kuti titsvaire muHarare. Mushure nekunge isu union yedu nekanzuru taita chibvumirano chekuti mavhenda ngavatsvaire vari kushandira. Asi izvi zvakanganiswa nemapurisa ezrp, hatina kuziva kuti chikonzero changa chiri chei.
Imi manga makapiwa mvumo here nemapurisa yekuti munge muchizoungana?
Mapurisa takavanyorera musi wa29 tichivazivisa kuti tichaita gungano rekutsvaira. Patakavazivisa mapurisa hapana chavakataura. Kunyarara kwavo isu takazvitora kuti kubvuma. Havana kuti timirai, havana kuti tienderai mberi. Asi takangoti zviri nyaya dzeutsanana, mupurisa haangarambidze kuti vanhu vatsvaire taundi.
Saka mazomboedzawo here kuti munge muchinzwa kumapurisa zvikonzero zvaita kuti vakurambidze?
Hatina kukwanisa kuti titaure nemapurisa pari nhasi nokuti mushure mekunge vamisa vanhu vanga vabuda vanodarika 5,000 muHarare kuti vatsvaire taundi, ndazoita chipatapata chekutenderera mastreets ndichiudza mavhenda kuti regai kuita bongozozo, iendai kudzimba kuti tigokwanisa kupiwa mumukana wekutsvaira. Seutungamiri tatyakuti tikangosiya vanhu vachitenderera mumastreet zvinozodzoka panzvimbo paita bongozozo taizonongedzerwa chinzi ndisu.
Nhengo dzenyu dzatambira sei danho ratorwa nemapurisa irori?
Nhengo dzedu dzashushikana zvikuru nokuti vari kushamisika kuti mapurisa vanorambidza kutsvaira. Vaakusiya kumhanyisa mbavha, vaakuya kumhanyisa vanhu vada kutsvaira. Nhengo dzedu dzashushikana zvikuru uye hadzina kufara zvachose.
Imiwo zvii zvamungataurirawo vakuru vakurwa nemasimba iwava pamusoro penhengo dzenyu kuti dzinge dzichibvumidzwawo kushanda dzakasununguka?
Tiri kuzvi tichitarisa kuti vakuru vakuru vanogadzira mitemo vatinga tipachirungu mapolicy makers dai vatarisa kuti vaone zviripo paupenyu hwedu vana veZimbabwe. Nyika yedu haisisina mabasa, nokudaro vending ndora tobasa racho. Tichitarisa zvefuti muzvikamu zvimwe zvakanyorwa muconstitution yedu zvinonyatsotsanangura zvizere section 14, 24, 57 ne64 zvinotsanangura zvizere kuti munhu ngaabatsirwe aite zvaangaite paari sezvo taanyika yemavhenda. Asi ndinoshushikana zvikuru kuti pane vamwe vakuru vari kugarira basa rekuti mitemo yekuti vanhu vashande vabvumidzwe kutengesa inge iripo.
Vanga vari nhengo yebhodhi resangano revanoita zvekutengesa reNational Vendors Union of Zimbabwe vaStanley Zvorwadza vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Hurumende inoti iri kuvheneka vanhu vose vari kupinda munyika vachibva kunyika dzavhiringidzwa nechirwere cheEbola dzakaita seGuinea, Liberia neSierra Leone. Chirwere ichi chakatangira kuGuinea muna kurume uye chiri kupararira mudzimwe nyika. Vanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi matatu nevapfumbamwe vaurayiwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Nyanzvi dzezveutano dzinoti Ebola haisati yawanirwa mushonga wekuirapa. Gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti Zimbabwe yatanga chirongwa chekuongorora nekuvheneka vanhu vose vanenge vachibva kunyika dzine dambudziko rechirwere ichi. Sangano reWorld Health Organization rinoti aka ndike kutanga chirwere ichi chichipararira zvakanyanya kudai munyika dzakawanda munguva pfupi. WHO nhasi yaparura chirongwa chemamiriyoni zana chekurwisa chirwere ichi kumawirira kweAfrica. Izvi zvaitwa mushure memusangano waitwa nevatungamiri venyika dzabatwa nechirwere ichi kuConakry kuGuinea. Zimbabwe inotiwo iri kukurudzira zvizvarwa zvayo kuti zvisaende munyika dzine chirwere cheEbola ichi. Vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi vanonzi vanotanga kurwadziwa nepahuro, kunzwa kupindwa nemepo uye kungonzwa kurwadziwa. Mukuzeya zvizere nezvechirwere ichi tabata Dr. David Parirenyatwa.
Chirwere ichochi chinonzi Ebola ndechekuti kana wachibata hachina mushonga wokuchirapa. Unongotanga kuita manyoka, wotanga kurutsa, kupisa mwiri, wozoona kana zvagara mazuva unenge wakungoburitsa ropa, wangoblida pese pese. Chikuru ndechekuti chinobatika kana wabata mafluids anobva mumwiri memunhu, ngatiti mate yake, misodzi yake, ropa rake, weti yake, zvinhu zvakadaro izvozvo. Saka pamweni unokwanisa kuti weti iyoyo kana kuti misodzi inosara paanenge akabata yosvika kubatawo ipapo. Saka muchiona kana kwabatwa Ebola, muchiona machiremba acho nemanesi vanenge vakapfeka kunge vanhu vari kuenda kuspace chaiko, vakapfeka zvimamaski nezvimahembe zvakasimba zvitereke. Saka chirwere chinotyisa chete ichocho chekuti kana wachibata hatina mushonga wokurapa. Hapana pasi pana hapano kwanisa kuchirapa.
Vana veZimbabwe vanombofambawo nenyaya dzendege idzi, hazvizoisewo here nyika munjodzi izvozvo?
Ndezve chokwadi blessing kuti muno muZimbabwe hatina, hapana achabatwa nechirwere cheEbola yezvino. Asi indaa yekuti vanhu vanokwira ndege, vamwe vanenge vachibva ikoko kuna Liberia, Sierra Leone, neGuinea ikokoko, vanogona kuuya ainacho chisati chabuda, chozobudirawo pamwe. Saka tichiti isusu muno mhedu hatisati tachibata, asi taakutogara takasumudza nzeve nemaziso kuti tione kuti zvii zviri kuitika pane vanhu vanenge vachiuya kunoko, kunyanya vanenge vachibva kuWest Africa. Kuvanhu vedu tiri kuvadiscourage kuti vaende kunyika idzodzo dziri nhatu kunyanya.
MuZimbabwe pane chaitwa here Dr. Pari, nekuti katinoziva kuti kana munhu abatwa nechirwere ichi haatombodi kungoiswa mawodhi edu atajairawo aya, anofanira kuendeswa kuwodhi yake, maatogadzirira here izvozvo?
Tinotoone isolation unit yedu kudhara yatakagadzirira kuhospitari yedu inoita nemainfectious diseases, so inogara itori alert panyaya idzodzi. Saka takatoitira futi pahigh alert.
Ko nedzimwe nyika dzamakavakidzana nadzo dziri musadhakumu muri kushanda sei?
Dzimweni nyika dzakavakidzana nesu Botswana, Zambia, Malawi, nedzimwe dzakadaro South Africa, takati isusu ngatisanganei sema minister zveutano tisidzane musoro pamwe chete.
Gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Musangano mukuru weUS Africa Leaders Summit uri kutanga muWashington zviri pamutemo nemuvhuro.
Tichakupai nyaya iyi mumaminetsi mashoma anotevera. Makaterera ku Studio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz shortwave.
Nengo dze MDCT dzakaratidzira nezuro pamuzinda webato radzo muHarare dzichita hadzisi kufara nemamiriro akaita zvino munyika. Nengo idzi dzinoti hapana chashanduka kubva pakaitwa sarudzo dzegore rapera idzo MDCT inoti dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro-soro. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Tikatarisana nasave
nengo dze MDCT dzanga dzidarika chiuru dzaratidzira pamuzinda webato iri pa Harvest House dzichita hadzisi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika kubva pakaitwa sarudzo munyika gore rapera. Gore rakwana kuti ngende kubva sarudzo idzi dzaitwa idzo dzinonzi nemutungamiriri weMDCT vamogeni tsvangirai dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro.
Mugabe wakatipromisa mamasa, Mugabe waure nyika. Action!
Vashitaura nevaratidziri ava sachigaro vechidiki muMDCT muprovinzi yeHarare vaShakespeare Mukoi vati chave kudikanwa inhaurirano pakati pavamugabe navatsvangirai uku veruzhinji vachiratidzira kusvikira paitwa sarudzo itsva dzinoitwa zviri pachena.
So it's high time that the people of Zimbabwe tinofanira kuita demand kuti pinda muelection ine sarudzo dzakanaka dzakasununguka dzisina kuvhundutsirwa kuitira tiite restore legitimacy. Mabasa atiri kudemanda today Robert Mugabe and ZANU-PF has nothing to offer to the people of Zimbabwe because they've got nothing in their coffers except corruption, and it's high time kuti tinofanira kutanga izvezvi kupinda ma streets to demand what it belongs to ours peacefully until Robert Mugabe meet our demands. Chisa baba chisa.
Vakafano bata chinzvimbo chemutungamiriri wevechidiki muboka revechidiki muMDCT uye vari nhengo inomirira budiriro muparamende vaCosta Machingauta vati zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika panyaya dzeupfumi uye vati ZANU-PF iri kutadza kupa vechidiki mabasa ayakavimbisa payaitsva garutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera.
Hakuna chinhu chinogwadza kuti isuwe neZimbabwe taakungozvabva hatitone zvikwereti. Tinoona nyika yedu izvezvi yava kuita kunge Nigeria kuti munhu wese anenge ane degree but pasina chainacho. Every year our university anoenda churn out thousand and thousand of graduates. Asi mabasa hakuna. Hazvina kiti zvakakirepa naRobert Mugabe. Nekuti munhu ane madegree mairi anenge achitengesa majuice cards mustreet. Hazvina kiti zvikutaura Mugabe. Zvokuti munhu ane degree anenge achitambira ari kumusha. Chinja!
Maitiro!
Maitiro!
Chinja!
Ketoko!
Sim!
Action! Yangu ino Jose Barot! Action!
Jose Barot!
Action!
Jose Barot!
Ketoko!
Kunyange hazvo vamugabe vachiti vakakunda musarudzo dzegore rapera, mutauriri webato idzva rezvematongerwo enyika reNational Constitutional Assembly vamadhokuchivasa vanoti hurumende haina kana nzira dzekugadzisa zviri kunetsa munyika Nokudaro vanoti chiri kutodikanwa ibato idzva kuti ripinde muhutongi kuti rigogadzirisa zviri kunetsa munyaya dzehupfumi kunyanya.
Yasi NC tikuona kuti musangano uri imomo uri kutonga weZANU-PF uri kutonga uri muhurumende unenge uri kukundikana kuti hunge uchiitawo kuti upenyu hwevagari vemuZimbabwe hungewo tingati huchibva pahwanga huri huchinda pari nani.
Izvi zvatsinirwa nemunyori weboka revechidiki muchikwata cheMDCT chiri kuzvidaidza kuti MDC Renewal Team vapromise mukwananzi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. ZANU-PF yatadza kuzadzisa zvayanga akavimbisa vanhu. Naizvozvo vanhu vari kutambura, hakuna mabasa, hakuna mikana yekuti vanhu vavandudze upenyu hwavo. Ndomamiriro akaita zvinhu pari zvino kuti kuona kuti hapana kurongeka kuripo kuhurumende kuti ikwanise kubetseredza nekuseseredza kuti vanhu vakwanise kuenda kumabasa vachiwanawo mari dzekubhadhara marendi, dzekuwana chikafu nekubhadhara masikurufi.
Kunyange hazvo sarudzo dzegore rapera dzisina kufamba zvakanaka, mutevedzeri wegurukota rezvemitemo vaFortune Chasi vakaudza vanhu vaiva pamusangano wakaitwa muHarare neZuro wekuongorora mamiriro ezvinhu munyika kubva sarudzo dzaitwa wakarongwa nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichanaka munyika kana zvirango zvakatemerwa vamugabe nevamwe vavo vari muZANU-PF zvabviswa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kukurudzirawo kuti hurumende inanganise mitemo yese nebumbiro idzva remitemo yenyika izvo zvinonzi navachasi zviri pakati pekugadziriswa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti zvirongwa zvehurumende zvinofanira kufambirana nekugadziriswa kwezvinhu zvinoita kuti munyika muve neutongi hwejekerere kuti vekunze vane mari vazoda kusima mari yavo munyika zvinozoita kuti upfumi hwenyika husimukire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZANU-PF, umo vakuru vakuru vari kurwira zvinzvimbo zvepamusoro-soro. Bato iri riri kuenda Congress muna zvita kuti rinosarudza vatungamiri vatsva. Chinzvimbo chiri kukonzera mutauro wakanyanya ndechemuteedzeri wechipiri wemutungamiri wenyika, icho chakasiyiwa namushakabvu John Komo. Vamwe vanoti sezvo vaSimon Kayamoyo varivo sachigaro ndiwo mukuru anofanira kutora chigaro ichi. Asi gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaObert Mpofu vanoti havawirirane nepfungwa dzakadai vachiti chigaro ichi chinofanira kukwikwidzwa. Tungamiri Komo Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaNkululeko Sibanda kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Ndogona kuti hangu chiwirirana nepakuti zvinhu zvatinoita tinofanira kutevedzera demokrasi nezvinhu zvakaita seizvozvo. Asi kana tichitarisa kuti kubvira pakaitwa Unity Accord 1987 ZANU yaisarudza sei mavice president ayo uye nekuti zvavaifunga pavakanyorerana chibvumirano ichi ndezvekuti chii, zviri kuratidza kuti chero tikaenda kumatare azvimhosva tinogona kuwana kuti aiwa pachanzi kubvumirano kwakaitwa paUnity Accord kwaisanga kuti vice president number one vice president number two vaifanirwa kubva kumativi maviri akawirirana aya ezanu-PF nezapu. Saka ndofunga kuti apa vada kurumidza kuchinja mutemo kana kuti kuwirirana uku vasina kufambisa nzira iri pachina. Ndinofunga kuti vachinje izvozvo vanofanirwa kuenda kucongress kana kuti kunyorana pasi muorgani yavo yepamusoro-soro yakaita kunga police bureau. Asi havafaniri kungozviita nekuti pafungwa nyaya yedemokrasi. Ndinofunga kuti apa kune kurungoita kuti tifadze rimwe divi.
Mungaona here pfungwa dzavampofu dzichitsigirwa nedzimwe nhengo dzezapo dziri muZANU-PF?
Handifunge kuti tingavawa, ndofunga kuti vashoma zvikurusa uye ndofunga kuti ndevaya vanenge vakungoda kuti vatsvage nzvimbo dzokuwana masimba nazvo nekuti havagoni kuwana masimba nenyaya yekutevedzerana kwemasimba kwakabva kuzapo.
VaNkululeko Sibanda vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vanodzidzisa kuHuddersfield University kuBritain. Vanga vari parunhare kuBritain kwakare naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Musangano mukuru weUS Africa Leaders Summit uri kutanga muWashington zviri pamutemo nemuvhuro. Asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana kukokwa kumusangano uyu. Sandra Nyaira anotipa nyaya inotevera.
Sachigarove African Union Commission amai Nkosazana Dlamini Zuma pamwe nevamwe vatungamiriri veAfrica vazhinji vari kutarisirwa kusvika mangwana muWashington DC zvichitevera kukokwa kwavakaitwa nemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama. Musangano uyu ndewekutanga pakati peAmerica nevatungamiriri vemuAfrica. Vachitaura vari muAddis Ababa, Ethiopia, amai Dlamini Zuma, vati musangano uyu unopa Africa mukana wekutsetsenura Africa nezvainoda kuita mumakore makumi mashanu ari kutevera mukusimudzira dunhu rose. Mutauriri waamai Dlamini Zuma, vaJacob Eno Iben, vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvashanduka muAfrica, vachiti vatungamiriri vose vakabvumirana kuuya neizwi rimwe chete rinosimudza Africa yose. Kwete nyika imwe neimwe. Asi vaMugabe havana kukokwa kumusangano uyu sezvo America ichakavatemera zvirango zvekufamba. Mutauriri weZANU PF varugare gumbo vanoti Zimbabwe haina zvizhinji zvaichashaya pamusangano uyu nekuti vatungamiriri ava vangouya kunomwa tii nava Obama.
Vatungamiriri vomuAfrica vanoda havo kunodla zvokudla dzina nokumwa waini noku farahavo.
Vagumbo vanoti Zimbabwe haina basa neAmerica nekuti icharamba ichitarisa kune dzimwe nyika dzekumabuda zuva. Vaimbo vachipanga mazano weMDCT vaCharles Mangongera vanoti musangano uyu wakakosha asi sezvo uriwo wekutanga pakati peAmerica neAfrica, Zimbabwe inogona kusarasikirwa zvikuru nekusaenda kwavaMugabe kumusangano uyu. Asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika nezveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti Zimbabwe icharasikirwa nezvakawanda nekusavapo kwavaMugabe nemakurukota avo pamusangano uyu. Vangwenya vati ZANU PF yakuchifanira kumira kutaura pamusoro penyaya dzezvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vati zveukama weZimbabwe neChina hauna pundutso yauri kupa kuvana veZimbabwe vazhinji. Musangano uyu uchaitwa pasi pemadindingira matatu akanangana nekusima upfumi muAfrica, kuchengetedzwa kwedunhu iri pamwe neutongo hwakanaka, remangwana rakanaka reAfrica yose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Sandra Nyaira.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kusvitsa gore kwakaitwa nenyika nezuro kubva pakaitwa sarudzo dzegore rapera. Tinoda kunzwa kana vanhu vari kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei matext message panamba inoti 1202465 0318, muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kufona panamba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure paLive Talk.
Akateerera ku Studio 7 munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizday kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizday, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, moskana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages.
Nhasi tatanga netsamba yabva kuna Jack Musona anogara kuchinoi, uyo anoti ndinofara zvikuru kunzwa nyaya zhinji dzinoitika munyika kubudikidza neStudio 7, asi nguva yamunotepfenyura inondiitira shoma.
Addicton Nibo Gwinji ari kushurugi South anotiwo makadii chikwata chese cheStudio 7 kusanganisira Blessing, Jonga naSandra. Munobata basa nemazvo, ndinoti musaneta, dai maikwanisa maimboita kuti vanhu vakaita sana Job Scala nana Psychology Mazivisa vamboita debate panyaya yezveupfumi hwaramba hwoenda kumawere.
Ngoni chitatse ari kuma One Pleasant anoti makadi jonga na blessing aiwatirwa penyu ngoni basa munogona rambai makadaro ndokumbirawo mundikwazisirawo mhuri yese yekwa makombe kuruwange na mai guru wangu mai rejoice ndatenda zvikuru nekuverenga tsamba yangu
tinotenda kwa muri mose netsamba dzamanyora tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu ku studio 7 muchitudza zvirongwa zvamunoda kuti tiite pa studio 7 zvamunofarira imi vaterere email yedu studio7@voanews.com ma text messages kana whatsapp tumirai kunamba dzinoti 001 202 465 0318
tinodzokorera zvakare nhamba 001 202 465 0318 chirongwa chino ndechenyu imi vateereri saka chishandisei nekutitumira ma whatsapp pamwe netsamba mbozha tosangana zvakare mangwana muchikamu chino chekuverenga zvamunenge manyora
Mashoko atiri kutambira anoti pane kurwisana kunotyisa kwaitika pakati pevagari vekuchingwizi nemapurisa zvitevera kusanzwisisana kwaitika zvinonzi mapurisa azopedzisira tiza sezvo zvinhu zvanga zvaipa Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura nemwe mugari wekuchingwizi vaSimon Musingawani kuti tinzwe zvaitika
chiti ivo vari kuda kubva kuvhara chipatara ndivanani uyezve kana muchiti imi munoda kuti chipatara chinge chiri chevagari ndiani vanenge vachizobhadhara vashandi
vashandi vachona sezvo kana vari vanhu vari pano vanga vari padisaster chipatara chacho chizadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadzadz
chipatara ichi ndiva nani
ndiva nani takanda veuya veita deal atiche zvino pari nhasi angaona kutora chipatara ichi kuti achibvisa mapurisa
mapurisa aya pavauya vasunga munhu here kana kuti vanga vati
chavaita pakutanga vangosvika nobva vagara pavangotanga kunditora chipatara ndopatanga vanhu kuti ndine chipatara chikwanisi kuti chiinge iye nobva vatanga kuchirova vanhu vaidzinga vanhu vachikanda matregasi saka vanhu nobva vatanga kuchirivhenga
vanga vakawanda sei mapurisa aya
mapurisa namba handingaii hangu handina kumbonyatsa kuverenga asi ndinoira kuma50 vangasvika
mugari wekuchingwizi vasimon musingawani vachitaura namavilas muhlanganya uyo studio 7 vari parunhare kuchingwizi kumasvingo
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare
mapurisa anorambidza nhengo dzinodarika zviuru zvishanu dzesangano revanotengesa zvinhu mumugwagwa kutsvaira nzvimbo dzine marara muHarare
Zimbabwe yotora matanho ekuzvidzivirira kuchirwere cheibhola
vatungamiri vemuafrica vonanga kuno kuamerica kumusangano weus africa leaders summit unotanga nemuvhuro
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiri ndiri muwashington dc
nenwenyu blessing zulu toksiamina sandra nyaira nachris kande